ndinochekesa kuti isu murongwa hwedu nekuongorora kwatanga taita takaona nzvimbo dzemumadhorobha dziri nzvimbo dzanekati dziri compact dziri padhuze nepadhuze dzekuti tikaisa mushina mumwe chete panzvimbo imwe chete unokwanisa kutinyoresera vanhu vakawanda kupfuura mushina yatichaisa kumamisha nekuti vanhu kumamisha nekumaresettlement areas vari kure nakure saka mushina wedu uchanyoresa vanhu vashoma uri ikoko ndosaka tana takaisa mishina yakawanda ikoko nekuda kwekukura kwenzvimbo dzemarural areas nemaresettled areas mudhorobha mushina mumwe chete unototadza kunyoresa vanhu vese vanenge vakautenderedza asi takanzwa zvinyunyuto zvakabva kumapolitical parties kuti kudai pane zvimwe zvatingadai takakanganisa tisina kunyatsoongorora saka takavakumbira kuti ivo vange vaine mukana wekuti vanonyatsonotarisa zvakare distribution list yedu yatakaita kana paine apo paunofunga kuti tinokwanisa kunge tichigadziridza vadzoke kwatiri vatiudze kuti apo panogadzirika mukudai tiitarisa izvo zvandataura kuti kumamisha vanhu vanogara kure nakure mumadhorobha vanhu vakabatana nzvimbo dzekumamisha provhinsi yega yega ndingatarisa seprovhinsi yakaita midlands kana tichiitarisa kwainobva nekwainogumira munoona kuti pane nzvimbo yakareba asi tikatarisa Harare semuenzaniso munoona kuti iprovhinsi iri pachinzvimbo chidiki diki hongu ine vanhu vakawanda asi iri pachinzvimbo chidiki diki mishina yedu inoshanda zvakanyanya muHarare kupfuura mishina yatinoisa mumaruva nekuda kwekuti muHarare mune vanhu pachinzvimbo chimwe chete vakawanda kupfuura vari kumaruva
takanzwa vamwe vakapinda mune mumwe musangano wakarongwa nezeki vachiti havaone mushina webvr uchikwanisa kushandiswa nekuti nguva yafamba pada zimbabwe ichadzokera pakushandisa gwaro rakare munotiwo kudi apa
tichoti ngavarege kunyunyuta havo isi kuma kuronga kwedu tiri kuona zvichiita chaizvo izvo kuti panosvika december tinenge tapedzisa kunyora vanhu vese taakuvapa yatinoti provisional voters roll yachashandisa 2018 yatinenge takuda kuti vachitarisa vaone kuti pane zvatakanganisa here pane vamwe vanhu vataisa here muvoters roll vasingafanirwa kunge varimo pane vamwe vanhu vakanyoresa here vatisina kunge taisa muvoters roll isu tine vimbo zvachose kuti 2018 tinenge tiine voters roll itsva